Zvimwe zvitoro zvinonzi zvakumanikidza vatengi kuti vashandise mari, kutenga zvimwe zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, kwete kushandisa makadhi ekubhanga kana dzimwe nzira dzakaita seEcoCash. Mumwe mugari wemuHarare amai takudzwa dzumbunu vati dambudziko iri rafararira nezvitoro zvakawanda zvavanoti zviri kukonzera kuti vashaye zvekuita sezvo vanhu vazhinji vangavorarama nekushandisa makadhi ekubhanga kana kubhadhara neEcoCash sezvo mari iri kushayikwa kumabhanga.
Nyaya yekuti manufacturers ari kuda cash ndinoiona iri paviri, because at the end of the day it's really not fair on our side, because zvinhu zvinhu zvese zvaango zvekuswipe. Hapana ari kumbowana cash, tatangojera kuti kaswipe, at least unoswipe mafuta ako, upfu wako, you go home then cook. But kune rimwe divi pamwe pavari zvakavanakira, because hakuna kwarumbowana cash, they need to pay my workers avo, they also need to buy whatever raw materials they use to make that cooking oil. So whichever way zvakangonaka, plus pamwe zvikadaro vanhu vakanyatsoonawo kuomerwa vachaita plan yekuti vaone kuti vogadzisa senyika yavo, nekuti munhu wese aomerwa. Isu tiri kutenga ari kutengesa wacho namanufacturer wacho.
Asa mai Winnet Basera vanoti ivo semunhu ave pamudya ndigere zviri kuvaomera kuti vanzi vasashandise makadhi ekubhanga pakutenga zvimwe zvinhu muzvitoro, vachiti havakwanise kuswera vakamira pamitsetse yekumabhanga kuti vakwanise kuwana mari yekutenga zvavanenge vachida.
Zvimwe hazvinonyatsomira zvakanasisi mapensioneer akati kutambudzika nemari dzedu, tichitore mari tinotenga izvinhu sitenga kuita zvimwe zvine mari.
Asi muzvare kudzai chaparadza vatiwo kunyange hazvo iri ridambudziko kuvatengi vezvitoro vanenge vachidawo kubhadhara vashandi nemari yacho. Saka zvakakoshawo kuti veruzhinji vashandise musvo wemari pakutenga. Vaenderera mberi vachiti makambani anogadzira zvinhu akaita semafuta ekubikisa anodawo mari yekutenga kubva kunze kwenyika zvaanoshandisa mukugadzira zvinhu.
Ini ndoona sokunge zvinhu zvitori raiti, ngavatoramba vachitodaro nemhaka yekuti ii government yedu iyi iroda kuintroducea mari isina chainotenga anywhere else except muZimbabwe. Ivo vari kuona sokunga zvinhu zvakanaka, asi ndoona sokunga hazvishande, nekuti ivo vanotengesa mafuta aya vane zvinhu zvavanogadzirisa zvimwe zvacho zvavanoda kutenga kubva kunze kwenyika. Vanozvitenga nei kana vamuchiti zvoni vasapiwe cash? Ndoona sokunga zvakanaka, ende dai vakatodaro kune madepartments akaita seshuga zvese even mupfu wacho. Zvazvo zvinozotiomerawo zvedu semunhu wesewo wenyama, asi kutaura chokwadi chacho ndechekuti zvinhu zvakaoma pane ino nguva and zvakaomera munhu wese. So as far as I see, ndoona sokunga patsvagwe zvinhu zvingaitwa zvokuti pave nebalance between vanhu vacho mahoselers nesvisusu maretailers.
Vamwe vakuru vakuru mune zvimwe zvitoro zvashanyirwa neStudio 7 zvakaita seSpy kuMeborane pamwe neOK Zimbabwe kuGreencroft varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti havabvumidzwe kutaura pamhepo nevakuru vavo. Kunyange hazvo varamba kutaura, zvinyorwa zvanga zvakanamatidzwa muzvitoro izvi zvanga zvichiti vanhu vanofanira kutenga nemari chaiyo kwete makadhi sezvo kwavanohodha kuchidiwa musvo wemari. Umwe mushandi pane imwe kambani inogadzira mafuta iri muHarare uyo aramba kudomwa nezita ati imwe yemichina yavanoshandisa pakusvina mafuta ekubikisa inoda kutengerwa zvinhu kana kuti mapatsi kubva kunze kwenyika. Saka zviri kuvatorera nguva yakareba kuti vawane mvumo yekuburitsa mari iyi kubva kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ. Kubva pakatanga kunetsa pamwe nekushayikwa mari kumabhanga, RBZ yakabva yatora danho rekuti vese vanoda kutenga zvinhu kunze vanofanira kutanga vapiwa mvumo neRBZ. Zvichakadai, tsvagiridzo yaitwa neStudio 7 yaburitsa pachena kuti zvimwe zviteshi zvinotengesa mafuta edzimotokari zvakaita seTrek Investments zvave kuti munhu awedzere imwe mari pamusoro kana achishandisa kadhi rekubhanga pakutenga mafuta emotokari. Vashandi pane chimwe chiteshi chepeturu chekambani iyi chiri pakati pedhorobha vati chikonzero chiri kuita kuti vaite izvi ndechekuti vanobatirwa mari kubhanga kana voda kutora mari iyi, zvavati zvinoita kuti varuze mari yakawanda kana vasingawedzere mari shomanana pamusoro pemari yakatarwa kuti vatengese nayo mafuta edzimotokari. Hatina kukwanisa kutaura nevesangano rinomirira vatengi reConsumer Council of Zimbabwe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.